Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikunguru 25 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tau ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 2,296 uye vafa vava makumi matatu nevana.
Pane nzira dzinoitwa nadzo munyaya yedemokrasi iyo kuti musi wa 1 August tenge tane hurumende itsva kana kuti inonzi National Transitional Authority yavafundisi navamwe vangasina maelections vakahwina haisi pabumbiro remutemo guru.
Hurumende inotaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume.
Tashamisa nevamwe vese pa social media ndokutakatarisa zvainyorwa nevanhu vakasiyana siyana vakawanda vari muno munyika nevari kunze nenyaya kana yemademonstration ari kuplanwa musi wa 31 July vakawandisa. Asi tinozotinetsa ndechekuti kuvavira ava chiita zvoita kuti vanangwe ivo vari vaviri.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti dziri kushushikana zvikuru nemashoko yehurumende pane zviri kuitika pana Chingono nava Ngarivume. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wandu wevanhu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pazviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 2,296 uye vafa vava makumi matatu nevana. Wandu uhu huri kutarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Kukwira kwehuwandu uku kunotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu zana nemakumi manomwe nevaviri nezuro kana kuti 172. Vanhu gumi nevaviri vanhu vakabva kuSouth Africa, vasere vakabva kuBotswana uye vanhu zana nemakumi mashanu nevaviri vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni gumi nemashanu nemazana manomwe ezuru kana kuti 15.7 million. Hurumende yaramba nhasi kuti mutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vakasungirwa nyaya dzekuburitsa huori huri kuitika muhurumende ikati vaviri ava vakasungirwa nyaya dzekuronga kubvisa hurumende nemhirizhonga vachibatsirwa nenyika dzakaita seAmerica. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vauza vatori venhau muHarare nhasi kuti hurumende iri kushushikana kuti pane manyepo ari kutaurwa munyika nekunze kuti Chingono navaNgarivume vakapambwa asivo vakasungirwa nyaya yekupesvedzera vanhu kuti vabvise hurumende pachishandiswa mhirizhonga. Munyori mubazi raamai Mutsvangwa vaNick Mangwana vatsinhira mashoko amai Mutsvangwa.
Kudaidzira kuti vanhu vapandukire hurumende zvisiri pamurau, vabvise hurumende nechisimba zvisiri pamurau. Pane nzira dzinoitwa nadzo munyaya ye demokrasi iyo kuti musuwa 1 August senge tane hurumende icha kana kuti inonzi National Transition Authority yakafundisi na vangu vanga sina ma elections vakahwina haisi pabumbiro remutebo guru saka ndonyaya dzavakasungirwa idzodzo dzokuedza kurunzira vanhu kuita unyaride nounhubu
amai mutsvangwa vati pane vatori venhau nemapepa nhau akawanda akanyora nyaya dzeuori munyika uye hapana kana mumwe chete akasungirwa kuita izvi vati kunyange chingono paakanyora nyaya yedrugs international hurumende yange yave kutoongorora nyaya iyi uye yatonyorwa nevamwe vatapi venhau asi vati chinoshamisa panyaya yechingono kupindira kuri kuita nyika dzekunze kusanganisira america amai mutsvangwa vati chinguva namapurisa asvika pamba pachingono kuti amusunge vashandi vepamuzinda weamerica muharare nedzimwe nyika vakange vasvikawo pamba apa vachitaura manyepo pamadande mutande akaita setwitter vachikanganisa mapurisa akiita basa ravo
within minutes of arrival of the police at Mr. Chingono's home the US embassy was already all over this issue which is between a sovereign country and its citizens
tasinachinguva mapurisa asvika pamba pachingono american embassy yange yatovepo ichitaura manyepo pamwe nekukanganisa mapurisa kuita basa ravo panyaya iri pakati pezimbabwe nechizvarwa chai chii chinombonyanya kudiwa neamerica panyaya iyi
amai mutsvangwa vati kupindira kuri kuita america munyaya dzemuno kunoratidza kuti hairemekedzi dzimwe nyika dzakaita sezimbabwe uye zvakakosha kuti imbosiya zimbabwe ichiita mabasa ayo ekuvandudza upfumi kurwisana neuori pamwe necovid-19 vati vanhu vakaita sachingono vanhu vasingade kuona zimbabwe ichibudirira muzinda weamerica muzimbabwe wati hauna zvauri kuzotaura pamusoro pemashoko amai mutsvangwa mutauri webato guru rinopikisa munyika remdc alliance advocate fadzai mahere vaudza studio 7 kuti hurumende yezimbabwe inofanira kutevedza bumbiro remutemo yenyika nekodzero dzevanhu kuti isashorwe nedzimwe nyika pamwe nemasangano akaita seunited nations
saka tisatamboenda kune kuti kuamerica vakatwita kuti chii kana kuti nyika dzekunze dzakati chii inini sehurumende yemuzimbabwe muri kutevedza here mitemo yenyu takaona kuti vangu vasingatevedzi mitemo yavo uye even mukatarisa matwits avo mukoma hope kana kuti vajacob ngarivume vepapi pavakataura zvemhirizhonga kana kuti violence hapana vakango taura kuti aiwa musi 31 tida kuita demonstration zviri izvo zvinhu zvinobvumirwa kana zvinotenderwa muconstitution yedu saka tinoshamiswa isusu se main opposition kuti sei hurumende yedu iri kuita zvekusunga vanhu kana vachitaura zvinhu zvinobvumirwa kana kuti zvinhu zvinotenderwa neconstitution
achitaura pane chimwe chirongwa chinoitwa nemuridzi wekambani yeamh trevor ncube munguva pfupi yapfuura chingono akati ainge apiwa basa rekushanda nebazi zvekubudiswa kwemashoko pamwe nemakambani ari pasi pekambani iyi akariramba izvo zvinofungidzirwa kuti ndo saka ari kushungurudzwa asi amai mutsvangwa vati hurumende yava munangagwa inotaura nezvizvarwa zvese muzimbabwe pamwe nekutsvaga unyanzvi kuti nyika ingafambira sei mberi uye izvi zvinosanganisira vanhu vakaita sachingono asi varamba kuti vakamupa basa akaramba
Hopewell muZimbabwe naizvozvo isu kuministry kwedu tinotaura nemaZimbabweans ese angadaro vari mumedia hapana vatinosarudza kuti uyu atitauri naye uyu atitauri naye tinotorawo zvidzidziso zvaanofunga nemafungiro avo toisa musefo tosefa tinosara nezvinoita kuti hurumende yedu ienderere pamberi
chingono navangarivhumi vakasungwa nemusi wemuvhuro vakamiswa pamberi pedare ramagistrate apo vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nyaya yachingono ichaenderera mberi musi wa 7 nyamavhuvhu ukuwo vangarivhume vachange vari mudare musi wa 14 nyamavhuvhu studio 7 haina kukwanisa kubata magweta ari kumirira chingono navangarivhume kuti tinzwewo divi ravo pane zvataurwa namai mutsvangwa magweta evaviri ava akati achapikisa mudare repamusoro kunyimwa kwavakaitwa mukana wekubvisa mari yechibatiso ndakamirira studio 7 muharare ndini Godwin Mangudla
tichiri panyaya iyi nyanzvi nyaya dzematongerwo enyika dzinoti mashoko aburitswa namai mutsvangwa anoratidza kuti hurumende haina kumira pachokwadi panyaya yekusungwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nyanzvi idzi dzinoti dziri kushushikanawo nemashoko amai mutsvangwa ekupumha uroyi kunyika dzakaita saAmerica idzo dzinoti dziri pamberi mukubatsira Zimbabwe munyaya dzakawanda. Mukuzeya zvakadzama mashoko aburitswa namai Mutsvangwa, Tabata mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya chandinganyanyotaura zvakanyanyisa sezvo iri kumatare, asi ndinoona iri nyaya ine mibvunzo yakawanda isingabvisisiki kuti vaviri ava tavanyanyotaura tashamisa nevamwe vese pasocial media, nekuti takatarisa zvainyorwa nevanhu vakasiyana-siyana vakawanda vari muno munyika nevari kunze. Nenyaya kana yemademonstration ari kuplanwa musi wa31 July vakawandisa. Asi chinozotinetsa ndechekuti kuvavira ava chii chazoita kuti vanangwe ivo vari vaviri? Asi pari kuenda paTwitter, pari kuenda paFacebook, pasocial media vakawandisa vanhu vari kutaura nyaya yemademonstration a31 July aya.
Hurumende yadoma America senyika iri kushanda navangarifume navachingono mukuda kuburitsa hurumende yava Emerson Mnangagwa pachigaro nenzira dzisiridzo. Munotora sei mashoko iwaya?
Naiwawo kuti vatoto mashoko anonetsa kumatambira. Ndonyaya yatatozobata basa nhasi padinyorwa zvandaita kuti pabvunzwawo Minister Mutsvangwa kuti umbowo hwamuinayo sehurumende dzekuti nyaya iyi hakusikwe kutanga tichinzwa, inogara yakangomutswa kuti vananhingi vari kushanda neAmerica, vananhingi vari kushanda nenyika dzekumadokero. Asi pavabvunzwo kana papress conference iyoyo neumwe wamutsvaki wenhau wanga aripo, umbowo hwacho uripi? Hapana umbowo hwakwanisa kuti utaure upuhwe namai Mutsvangwa. Vangotaura kungoti taita tizire kuti vari kushanda vachingono, vari kushanda neAmerica, ndechekuti vachingobatwa nemapurisa, vachingosungwa nemapurisa. America yanga yakutotoroporodza hurumende yeZimbabwe. Saka handioni chiri chinhu chatingati ndo umbowo zvechokwadi chokwadi, zvinhu zvakapfusa kudaro zviri kushandiswa nehurumende kuti vapomere mhosva dzakakora kudaro, ndokuti mhosva yakadaro ihumbe yekunzi iri kushandiswa nenyika dzekunze kukonzeresa mhirizhonga kana kubviswa kwehurumende yemunyika mako.
Mashoko akadai anosiya ukama hweZimbabwe neAmerica hwakamira sei?
Unosiya ukama neZimbabwe neAmerica hwakaipa zvachose, ndekuti hurumende yedu kubva payakapinda iripo iri kuzviti new dispensation, asi vari vanhu vanga varipo havo kubva na1980 vakapinda vachiti tida kuita re-engagement, tida kutaurana tiite ukama hwakanaka. Zvino kana uchipomera mhosva yausina umbowo une munhu wauri kuti ndida kudyidzana newe, watotanga zvakaipa. Dai pane umbowo hwacho taiti mungavataurane woti umbowo uhu muri kupindira muneZimbabwe, muri kushanda nevanhu ava vakadai vakadai kutibvisa pachigaro, umbowo hapana. Saka zviri kutokanganisa ukama hweZimbabwe nenyika dzakaita sanaAmerica nanaBritain nedzimwe dzavanogara vakangopombora mhosva.
Vambofana, takanzwa vaPatrick Chinamasa veZANUPF vachibuda vachishoropodza chingono kuti ari kuburitsa mashoko ekunyepa ende mutemo ichange chishandiswa naye, tozoona chingono achisungwa. Munoatora sei mashoko avaChinamasa avakaburitsa?
Ndopane nyaya tinofunga kuti ndopane nyaya. Kana vaiti zviri kuburitswa navachingono ndezvekunyepa, tichashandisa mutemo kuvasunga. Ko vakadii kuvasunga? Nenyaya yacho iyo yekunyepa vakanyepa papi? Asi taakuona kuti nyaya vakusungirwa vari kunzi vari kukurudzira mumhirizhonga musi wa31 July. Ko iyo yekunzi vari kunzi vakanyepa iyi yainda kupi?
Mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari kukwekwe.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Maneru ega ega ningu wadza 7 PM Sondo kusika mugovera Mwenenge mchitibata pa masaisa ya noti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisa ya noti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dziri kuyambira kuti kushanduka kuri kuitika muSiberia pamwe nekunyunguduka kwechando kuri kuitika mugungwa reArctic Sea kumahombekombe kweRussia. Munongedzo mukuru wekuti mamiriro ekunze ari kushanduka zvikuru uye izvi hazvisi kudzokera shure. Wandu wevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose wadarika mamiriyoni 10.5 nemazana manomwe ezvuru kana kuti 15.7 million, uye vanhu vafa vadarika zvuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvipfumbamwe kana kuti 639,000. America ndiyo iri kutungamira ine vanhu vadarika mamiriyoni 4 nezana rezvuru kana kuti 4.1 million. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Umo ndiri kutetenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Margaret Dongo vanova ivo murwi wehondo yerusununguko. Tichange tiri kunzwa kubva kuna amai Dongo kuti vari kuona sei nyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Mai Dongo vanoti ivo kunyangwe hazvo vanhu vari kunzwa nezvedambudziko iri, zvizhinji zvinofanira kuitwa nyanya kudzidzisa veruzhinji panyaya iyoyi yechirwere cheCOVID-19 kuti vanozvidzivirira sei uyezve kuti vasatapurire vamwe nyanya madzimai nemhuri. Regai tiende kuna amai Dongo tinzwe kuti vanoona sei mamiriro akaita zvinhu pamusoro pedambudziko irori reCOVID-19 nezvimwe zviri kuitika munyika.
Chokwadi, vanonyora, vanoimba kuti vanhu vedu vazive, asi chandiri kuona ndechekuti dambudziko ragara riripo kusvikana kuri kuita nyika pamusana pemamiriro akaita upfumi hwenyika. Saka nekudaro vanhu vari kuda kuti vaedze pavanogona kuti variritire mhuri pamusana pekuti programu iyi haina kunyatsopuwa rubatsiro rwakakwana. Vanhu vari kubuda pamusana pekuti varoda kufidha mhuri yavo. Kudai kuruti papaine rubatsiro rwakaiswa rwanga ruchibatsira vanhu, taitarisa kuti vanhu vaiteerera mitemo yekuti vagare mudzimba.
Zvii zvingaitwe nehurumende panguva ino yeCOVID-19 kubatsira veruzhinji?
Hurumende yaifanirwa kupa rubatsiro, kunyanya rubatsiro kumadzimai, rubatsiro kuchembere, rubatsiro kune vanhu vasingasenzi. Une kana kunyika dzekunze idzi vanopawo rubatsiro, kuna naEngland vanopa inonzi UB40, kuSouth Africa vanopa rubatsiro. Muno chembere chaidzo dzinenge dzasvika 65 hadzina rubatsiro rwadzinowana, dzichiri kutotatarika kutozvisenzera kutoona kuti vakwanise kusapota vakwanise kuzvichengeta. Kana zvakatodaro chinditaurirai kuti vari kupona nei. Chembere chaidzo hapana anonzi anotambira mari, asi ndo vakasenzera upfumi hwatiri kuparadza zuva ranhasi. Saka I think zvinodiwa kuitwa ndezvekuti madzimai ngaawane rubatsiro. Hapana maprojects anofamba iye zvine zvemadzimai, nekuti madzimai akawanda airarama nekutengesa zvinhu, vamwe vachirarama nekurima. kana taka tarisa kumaruwa ini ndiri murimi iye zinezi ndinezi andakarima zvakawanda zviri kuparara zviri kumusha pamusana pekuti andichakwanisi kufamba pamusana pe lockdown saka zvinezvo zviri kuparara saka munotarisa kuti ndaramo yavo inobva papi kana vachiti zvavari kurima zvacho vari kutadza kuzvitengesa takatarisana negore rino igore rakashusha vashoma vakakohwa ruzhinji haruna kukohwa saka zvatiri kutaura izvozvizvi unoona munhu wemudzimai achitetsera kuti ndobikei nhasi saka chinditaurirai kuti kana avharirwa kuti akwanise kuzviyamura kuti atsvage chekuriritira mhuri yake anorarama sei
tombotarisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika muri kuona sei zviri kuitika munyika pari zvino
kusunga kwava hope world chin'ono nguva ino yecovid handioni kuchienderana nemagariro atakaita uyezve nekufunga kunozoita vanhu vemunyika muno vanonzwawo kushushika kuti iye zvinezvi tofanira kunga takatarisana nedenda iri riri kuuraya kuti tione kuti denda iri torigadzirisa sei toriita sei kuti tione kuti vanhu vedu vava vakwanise kurarama kusunga hope world chin'ono kunotokonzeredza zvinhu zvakawanda zviri kutondinetsa kuti kune avo vanopa mazano kuvatungamiriri havasi kuona here kuti vari kuzvipfuura nepfuti mumakumbo nekuti ruzha rwacho runozoita kuti zvibatane nevanhu vasinei nazvo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Margaret Dongo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mtsanganya huye ndiri muWashington umo ndiri kutetenyura ndiri kumba pamusoro pedenda recovid-19 kana kuti coronavirus
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Zvinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezviri kuitika kuchipinge kumunyokowere uko vagari vanosvika mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750 vakapiwa mazuva manomwe nehurumende ekuti vange vabva mudunhu iri. Mazuva manomwe aya ari kupera mangwana unove musi wa26 Chikunguru iri svondo. Zvichireva kuti kukundikana kwavo kunge vabva mudunhu iri vari kuzobviswa nechisimba asi vagari takaonawo vachitora matanho ekuenda kudare redzimhosva vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachipikisa danho rehurumende rekuti vange vabva munzvimbo dzavagere pamusoro pezvo vasina kupiwa kwekuti vange vachienda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku ava nesangano riri kushanda richibatsira vagari munyaya iyi. VaMaduku, mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei kumunyokowere kwatinonzwa kuti vagari vakapiwa mazuva manomwe ari kupera mangwana kuti vange vabva munzvimbo dzavagere?
Ndoda kutenda mukoma Jonga nekutipa mukana kuti tikurukure nenyaya dziri kuitika magariro edu. Tingati chokwadi kuti isu sesangano rePlatform for Youth and Community Development tiri kushanda zvakanyanya kuti tidetsere nharaunda dzese dziri kusangana nematambudziko ekubviswa kwavari kugara asi vasina kunge vakataurirwa kuti vachaenda kupi. Pari zvino tiri kubata nyaya idzi munharaunda dzakawanda dzinosanganisa mawadi 7 muChipinge asi dambudziko ratinaro pazuva ranhasi idambudziko rekuva munyokowere. Mudzviti pamwe chete naCEO kuChipinge RDC vakataura nevagari vepamunyokowere vachivati pamazuva 7 vange vabuda munharaunda yavanogara asi vange vasina kuvaudza kuti vachaenda kupi.
Saka imi sesangano muri kubatsira sei vagari munyaya iyi?
Isu sesangano rePlatform for Youth and Community Development inoshanda takanangana nekuti bhubhiro remutemo rinoti chii, maitiro edu tinoshandisa yatinoti human rights best approach. Saka tichitarisa bombero redemtemo rine masections akawanda anotaura necode zero. Zekuti munhu ane kodzero yatinoti human digging ndikutoremekezwa zvaari. Mushure zvine kodzero kuti munhu anofanira kuwana yatinoti access to information. Kuti kana vanhu vachibviswa bombero remutemo rinenge richitaura zvakanyanya kusimba section 74 yebombero remutemo kuti munhu ane kodzero yekunge ari paanogara. Asi kana akubviswa paanogara ipapo panofanira kunge paine hurukuro inoitwa kuti oenda kunogara kupi uye nenzira ipi yavanenge vachibatwa. Saka izvi isusu sesangano replatform for youth and community human tinoti kuti hazvina kunge zvakaitwa. Saka hatisi kuwirana nemafambisirwe eprocedure yekuti vanhu vobviswa vachienda kupi.
Saka imi nyaya yamusiri kuwirirana nayo ndeipi apa padambudziko iri?
Nyaya yatisiri kuwirirana nayo apa ndeyekuti vanamudzviti vakazoenda vega vonotaura pfungwa yekuti vanhu ngavabude pasina kuita hurukuro yakazara nekuti vagari ava pane zvinhu zvakawandawo zvavasinganyatsoziva zvinenge zvichida kuti vange vachikurudzirwa.
Saka matanho api amaakutora ekugadzirisa nyaya idzi?
Pane zvino malawyers edu atagarisana navo vezimbabwe lawyers for human rights takatofaira mapepa kudare rehigh court kuti aiwa zviri kuita da nachief executive vambomiswa kunoenda kunharaunda yekumunyokero vachiti vanhu ngavabve kusvika paitwa procedure chaiyo chaiyo yekuti vanokurukura nevanhu vouyawo necourt order inenge yanyatsa kutochitarisa kuti nguva yatiine inguva yechando, nguva yatiine inguva yecovid-19 haisi yekuti vanhu vapihwe mazuva 7. Mazuva 7 avakatopihwa paritora nekuda akudida kukwana. Saka tinoziva kuti vanenge vasina kutarisawo zvinhu zvakati wandei zvinosanganisa padignity yemunhu, zvinosanganisa paright yemunhu yekuti awanewo pekugara.
Kwaiye hurumende iri kupawo zvikonzero zvipi zvaita kuti vabvise vanhu ava?
Mudzviti vari kuti ivo vanhu ava vapfuurikidza namba yevanhu vanga vachifanira kunge vachigara munharaunda imomo nekutiwo pane mamwe madzimutape kana kutiwo vamwe venharaunda vanenge vachitengeserana mastends zvisina kunge zviri pamutemo kana atingati vachiita atingati maland barons aya vanongosvika vachingoti uyai vanhu vachingotengesera vanhu. Saka panenge pachida kuti pagadziriswe. Isu izvi zvavanotaura zvinozvinzwisa asi hatibvumirani nepfungwa yekuti kana pange paitika nyaya dzakadaro vanhu votozinga vachidzingwa vopiwa 7 days. Panoda kutaurirana vanhu vonzwisa kuti vari kuita izvozvo zviri pamutemo ndevapi. Pane matanho anofanira kutorwa mukutaurirana.
Manga makateerera kumukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Madruku muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashort wave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashort wave.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 2296 uye vafa vava makumi matatu nevana. Asi huwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Tanzwa hurumende ichitaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti dziri kushushikana zvikuru nemashoko aburiswa nehurumende pamusoro pezvakaitika pana Chingono navaNgarivume. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paInternet pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawa yilo mkhuhlane selokhu aqhamukayo kumachumi amathathu lambili 32.
Bazama abanye abakwenelisayo kodwa kuyehluli kakhulu ku testing capacity kasula makhisene leyo abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni abasimagulwe ngomalayitsha lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima ngokungalandeli iziqondiso lemithetho.
Uhulumende uthi intathela izindaba uHopewell Chinono kanye lomnumzana Jacob Ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo eziphathamandla zikahulumende kodwa ukuthi babegqophuzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela.
Namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mtshangwa engani uthethisa uHopewell Chinono, engani uthethisa amanye amazwe abathi bona ancedisana loChinono ukuwisa uhulumende ukhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle izolo ntambama luthe sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawayo yilo mkhuhlane kumachumi amathathu lambili 32 selokhu aqhamukayo. Asebahlaselwa yiwo elizweni bafika phose inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amathathu 2296. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale kulabantu abalikhulu lamachumi ayisikhombisa lambili 172 abahlolwe batholakale balegcikwane leli, iningi labo kungabaselizweni abalihlekana bevela kwele South Africa lele Botswana. Ukuze sihlaziye ukuthi ukumemetheka kwe-COVID-19 kungenqatshelwa njani, sixoxa lomfundisi Angiston Sibanda.
Siyaxwayisa ukuthi abantu bakithi kasilandeleleni iziqondiso, sekelenini ukupolitika, ufake ipolitiki lapho engekho khona, sibe se ukuze siphile. Kuza sinceda ukuthi siphile bese siqhubeka ngento zethu zedemokrasi, siphila kulokuthi sitoyitoye sithi sifuna idemokrasi sicede lapho sife. Isali izano yakhona lesi sifuna ukuyigipha.
Imizamo kahulumende eyokwenqabela leli gcikwane iyabukeka yini? Sinanzelela ukuthi uqinisile i-lockdown ngendlela yokuthi avikele leli gcikwane, lanxa abanye besithi mhlawumbe ukwenzele ukuthi ukwenqabela abantu ukuthi bejengisele.
Aqinisweni umkhuhlane lo uthole amazwe wonke kungelamuntu ozilungiseleleyo. Sibona abantu lokhu bayafa khona ngapho e-America njengempukane, abantu bebesifa njengempukane kubo Italy, kubo Spain. Akulalizwi ekade lingaba ready kangako for i-COVID-19. Kanjalo sikhumbule ukuthi eZimbabwe vele emkhonomi wethu leso lempilo yethu nje kahle kahle sivele silama challenges. Kunzima kakhulu uhulumende i-response yakhe ilama challenges lapha ambalwa. Bayazama abanye abakwenelisayo kodwa kuyehluli kakhulu ku testing capacity kasila makhisene leyo abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni abasimagulwe ngomalayitsha lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima kakhulu ngokungalandeli iziqondiso lemithetho. Kuyinto efunwa nje ukuthi kungayekelelwa uhulumende kodwa ufuna ukuthi sonke sibambisaneni ekulwisaneni lokubhane lwe-COVID-19.
Lo mfundisi Angiston Sibanda ebesixoxa laye
ekobulawayo. Ukulumende uthi intatheli zindaba uHopo Elchinono kanye nomnumzana Jacob Ngarivume okhokhela ibandla leTransform Zimbabwe ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo eziphathamandla zikahulumende, kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela njalo besuse uhulumende embusweni besebenza lamanye amazwe afana lelemelika. Lokho kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko, unkosikazi Monica Mutswangwa, ekhuluma lentatheli zindaba namhla eHarare. Unkosikazi Mutswangwa uthe kayisibo bodwa laba ababili abakhuluma ngenkohlakalo, bakhona abanye abazimeleyo abakwenzayo lokho, kodwa kababotshwanga ngoba kungela sizathu salokho. Umnumzana Ngarivume loChinono babotshwe ekuqaliseni kwayonale iviki, njalo belokhu besesitokisini bezama ukuphuma ngokuhlawula imali yesibambiso yebail asebekwalelwe umthethwandaba. Bakhangelelwe ukuphindela imthethwandaba ekuqaliseni kwenyanga ezayo. Unkosikazi Mutswangwa uphinde wachasisa ukuthi uChinono kathunjwanga njengalokho okuthiwo ngabanye, kodwa wabotshwa ngokusemthethweni. Uthi eleZimbabwe alisoze livumele udlakela ekhaya ngoba lisithi lifuna ukuba lobudlelwano obuhle lamanye amazwe ngokukhanya lingabophi abangalandeli umthetho. Asizweni ingxenye yamazwi akhe.
Of arrival of the police at Mr. Chinono's home, the US embassy was already all over this issue, which is between a sovereign country and its citizens, by tweeting and trying to bring pressure to bear on the Zimbabwean government so it would not enforce the law of the land. Its particular interest in this one person is curious in the list.
Lawo ngamazwi kankosikazi Monica Mutswangwa obekhuluma lentatheli zindaba eHarare namhlanje. Ubusenjalo intatheli zindaba uBlessed Mhlanga uthi ubotshiwe okwesikhatshana ngamapholisa namhla isiya emhlanganweni kankosikazi Mutswangwa, kodwa uthi ukhululwe sokungenele isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba yemisa Zimbabwe ivikwa ibisithumele amagqwetha ukuthi aye phathisa kulolu daba. Ukuze sihlaziwe amazwi kankosikazi Mutswangwa lokunye, sixoxa lo Leopold Munende, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba eYoung Journalists Association.
Namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mutswangwa engani uthethisa uHopo Chingono, engani uthethisa amanye amazwi abathi bona ancedisana loChingono ukuwisa uhulumende ukhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa. Bona bathi uHopo Chingono ubesithi yena kufuze kube ne-demonstration ezakhipha uMnangagwa ukuba ngumongameli, kodwa lokho asikuboni. Thina sithi hayi, lokho esikubonayo ukuncindezelwa kwama-rights ama-journalist intatheli zindaba lapha eZimbabwe. Akukho kutsha lokho, sesikujwayele, sesikubone kaningi ama-journalist ebotshwa, echaywa, ethuselwa, njalo yikho abakwenzayo kuHopo Chingono. Hopo Chingono ngalasono akwenzileyo ikukhipha udaba lobugwelegwele ade bukhona e-RBZ la ku government, wakhipha lamabizo abantu abakuhulumende abancedwayo kumbe abatshontshayo imali ezifika kuma millions and millions ngesikhathi sisuka ku 2007 ngendaba ye mechanization program le yabantu abalimayo. Akula nto esike sayenza esingathi thina sidayi lapha senza into kumbe omnye wethu yenze into engani usezenza yena ophezu komthetho. UHopo Chingono akayenzanga lutho esingathi thina uphambanisile. UBlessed Mhlanga lobotshiweyo akayenzanga lutho esingathi thina hayi uphambanisile.
Kulokubotshwa njalo okwesikhatshana okwenziwe kwintatheli zindaba, ungathini ngalokho?
Okwenziwe kuBlessed Mhlanga ukukhukutsha lapha eZimbabwe sesikujwayele. Siyakwazi ukuthi nxa ungaloba indaba njengentatheli zindaba ungaloba indaba eziyabe zingani sezibuzabuza ukuthi abantu behulumende abadala ukuthi bayenzani, bayahluphana lawo, bayakwethisela behle bengabona ukuthi ukwethisela kusebenzi bayakutshaya bengabona ukuthi cha science ikho lapho esifuna khona sebesenza njengalokho abakwenza uitayizamara. So okwenziwe ku lesi ngihlanga into esesileminyaka leminyaka sikhonona sibatshela ukuthi hayi asikho democracy le ukuthi nxa mina njengentathele indaba ngingabhala udaba lwami noma kuliqiniso selingithatha selingithusela selingichaya, hayi asikho into right. Ublessing Mhlanga ubotshele ukuthiwa uyazenzisa, uzenzisa ngani? Kazenzisa ngalutho. Efika kuroadblock efika emapholiseni ukhipha i-press card lakhe lona abalithi lona nxa ungalikhipha fuze udlule amapholisa athi kuthiwa wena uyazenzisa. Kusinika ulaka lokhu ikuthi ngeke sayenza lutho esingakwanisa ukwenza ukukhuluma laye uMonica Mhlanga njengesikhulumi sikahulumeni njengo-minister of information ukuthi hhayi cela usicelele emapholiseni labadala ukuthi hhayi chiyani intatheli izindaba zisebenze umsebenzi wazo ngendlela zingethuseli uPlessen Mhlanga sikhala laye njengama-Young Journalists Association njenge-Young Journalists Association sikhala lo opportunity lo asebemvalile okwamalanga engelandaba ayiphambanisileyo.
Lo nguLeopold Monente, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba e-Young Journalists Association. Kwezemaphandleni indawo yokulima ngokuthelezela eThulimakwe Irrigation Scheme eGwanda North isiphenduke yaba lunxiwa ngenxa yokuswelakala komlilo wamagetsi kulindawo osokubangele ukuthi labo abakade bephila ngokulima behlaselwe indlala enkulu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
IMakwe silomnyaka engelawo umlilo wamagetsi kulandela ukutshontshwa kwencingo okwadala ukuthi inkampani kagetsi isuze injini zayo kule ndawo. Lanxa incingo zamagetsi zezabuyiselwa, injini kagetsi lokhu ingekho osekudala ukuthi kungasalinywa ngoba amanzi edonswa ngamandla kagetsi. UNkosikazi Sheila Sibanda ongumgcinisihlalo wekomiti yeThulimakwe Irrigation Scheme uthi ukuswelakala kwamagetsi lokhu sekuphazamise inhlalakahle yabo.
Xa sikhangele kuzofika lamhla sokungujulayi uyasasikhangelela ukuthi iwithi ngasihlanyele kodwa sisayenelisanga ukuhlanyela. Kathe sesikhayelela ukungase yahlanyela i-green maize ngojulayi Agasti sokuyehlule lapho futhi. Ama-plot holders wonke yeskimu sonke ayi-484. Sizazi sizikhokhele yona i-corona ngokuphasalala sisiyadinga ukudla izitshiye bombhida sesibadinga katshane ematopo khona. So siyabona ukuthi kwenye indawo sizaze sigcine sesifuye lo mkhuhlane kusifaka kwenye iriski sini.
Amazwe akhasekelwa ngunkosikazi Sesulelo Moyo othi iningi lezakhamizi kulumango selibhekane le ndlala embi ngenxa yokuswelakala kwamagetsi lokhu.
Ilishongwe iyathola ukudla khona la. Konmara iyathola ukudla khonapha ngowadi 10 kusiya le bayathola ukudla khonapha konke osizeze osibhula kuze kuyesuka khona le emchabezi bayathola bebethola usizo olukhulu kakhulu ngoba besilima lapho umumpu kakhulu silima iwithi lapha kakhulu. So abantu abaningi bebefika lapha bezoluthola usizo olukhulu konke lezitshebo bebezithola khonapha omatamatisi ombhida konke bebekuthola khona lapha bekusenza abantu baphile kuhle.
Ngaphandle kokusiza izakhamizi enqameni kuphela, ukhansela kaWard 8 eMakwe uNkosikazi Rachel Ncube uthi iThulimakwe ibiyisiphala sezansi emaNdebeleni ngobomumbu obulinywa kule ndawo obuhanjiswa esiphaleni selizwe eseGrain Marketing Board GMB.
Ikeshini yethu yona ngobukhulu bayo le 1824 hectares okwakuthi besithi singavuna ngesikhathi sisalima esithanga 400,000 tons ebesikwanisa ukuthi sifake emchakezi mishini sifake esibhedlela eGwanda supplyini ukhitkini silomuzi wezintandane lapha sonike imanama hospital besihambisa khona ngale imanama hayi besiyisupply siyidonetele besokusithi kati-ke bona owadi 89 labo 6-7 vele bebethenga khona lapha bebengayithengi impuphu eGwanda.
Usobhuku emswelamanzi uMnumzana Godwin Ncube udla amalahle ngodaba lokuswelakala kwamagetsi.
Sicela ukuthi abantu bezisa basihloniphe babuye bazathatha lapha insimbi yethu yayilapha phakathi bayahamba bayifaka kwenye i-irrigation abasafuni ukuthi bayibise back abasasihloniphanga konke ukuthi badelele kakhulu lokucela eziphathene amandla zangaphandle ukuze sincedise ucingo lo solubolile singatholi ucingo olutsha lingabhoda nje lucingo likhangele ukuthi sisebenza njani sisebenza ngabantu uvusa ucingo siyabheka abanye babeya le ncingo emakhaya sivusa ukuthi kube silimele uba ngezulu nxa ukuthi amagezi awakho sizilimele ngezulu
Umnumzana Sikhumbuzo Ndlovu ongusomabhizimusi emagwe layo khane zimathonsi ngokuzwelakala kwamagetsi kule ndawo
amagetsi into esibe yi-big challenge esigabeni sethu kakhulu okungangokuthi sokusiplalela ibhizinisi because noma sinazama ukuthi siyarana amabhizinisi ethu through ama-generators it's very difficult because i-profit yethu that's where yikho esigcina sesiyisebenzisa for uthenga i-fuel to run those businesses so kuyasilimaza kakhulu okwamagetsi sakwanisa vele uku-operate amabhizinisi ethu
abemba igolide kulumango labo bakhala ngendleko zokuthenga amafutha okuvusa imishini yabo esebenzisa ugetsi umqondisi wenkampani kagetsi kulesi sabelo umanjinela Lloyd Judge udobe kumisa amagetsi emagwe ibuzelakala kwamafutha enjini kagetsi i-oil transformer kodwa uthi sebeyitholile njalo ngasensuku zatshala engakabuyiselwa amagetsi kule ndawo kusenjalo amapholisa asekhuthaze inkokheli zomdabu ukuba zibike lapho zibone izizalwane zakuleli ezifohla imingcele ngokungekho emthethweni zingena elizweni isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uchief inspector Philisane Ndebele uqhube umhlangano emagwe ngolwesithathu
sizozama ukuthi sikhulumele inkokheli zalapho ukuthi sicreate awareness ngoba into esiyinanzelelayo ukuthi abantu abangena besuka phandle kwelizwe bayayamukelwa izigaba so sizama ukuthi sitshele abadala ukuthi benanzelele ukuthi abantu banalabo nxa bengena bengazange behambe bengangenanga kuma-quarantine centers bazababisela umkhuhlane ngoba umkhuhlane lo esesiyananzelela ukuthi sokumemetheka
sebengamakhulu amathathu lamathumi amahlanu lane 354 asebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo labulala umntwana oyedwa ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemagwe ngu-Albert Ncube
siyabonga Albert luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namhlanje sixoxa lomnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso ye International Cross Border Traders Association sihlaziya umthetho omutsha owethulwe nguhulumende wele South Africa owe Border Management Authority Act
ngoba ngizima kulaba abaqaphayo abathenga ukuyothengisa eSouth Africa nalaba abahamba yokungaphathanga amaphepha awakwalileyo ngoba kuzobe kuneyinye inhlanganiso eizobe icheka konke ama-passport ama-declaration yonke into eyenzakalayo e-border or ku-port of entry so kusho ukuthi phezulu kwamapholisa i-SARS i-Home Affairs sokuneyinye inhlanganiso phezulu kwenhlanganiso zonke lezi ezobe i-checka zonke izinto zihlangene but le nhlanganiso ayiphume more than 10 kilometers from i-border or i-port of entry le nhlanganiso labantu bazobe besebenzela e-border baphumele e-border 10 kilometers kuphela kodwa labantu banamandla ukudlula amapholisa banamandla ukudlula i-SARS banamandla ukudlula i-Home Affairs banamandla ukudlula amasotha ngoba labantu bayasetsha noma bengela warrant of search bayakubopha bengakucabangela nje labantu bayakubopha noma sikhathini bayakubopha laba banawo amandla ukudlula amapholisa nabanezinye iy'nhlanganiso zonke lezi ezisebenzelayo e-border
ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangele ukuthi uhulumende we-South Africa wethule le i-bill
Bekulo kukuluma kakhulu ukuthi impahla ziyangena la eSouth Africa zingadeclarewanga. Kube kulokukhala kakhulu kubantu bala eSouth Africa ukuthi abantu bayangena bengelawo ama-passports. So i-government izama ukuthi ivinde ivalele labantu abangenayo okungekho emthethweni. Kodwa i-deal leli akusho ukuthi i-deal la ka-2020, i-deal leli liqale ngo-2016. So akusho deal elintsha, but baqede kuliyenza ngo-2020 upresident walisayina izolo.
Manje ngokubona kwakho abeZimbabwe abayenza umsebenzi wokucapha besiyathenga bethengisa kwele South Africa, ibhili leli lizaba khathaza okunganani? Sizabona na besiba balutshwana.
Bazoba balutshwane ngoba umthetho uyabo sonzima, kuzobadurela, bazobethathela impahla, kuningi okwenzakalayo. Plus kuzosho ukuthi ozobe ekwanisa ukuhambisa impahla yakhe eZimbabwe uzobe edinga imali eyiningi, uzobe ethengisa ngemali eyiningi edlula eyinomali, ngoba kuzobe kudura kakhulu ukuhambisa izinto eZimbabwe njengoba kuyabo sekunenye inhlanganiso ezobe ivalela abantu ukuthi bangakhambi lula.
Kodwa siyazi ukubana iziphathamandla zakwele South Africa ziyandise ukwemukela imali esingathi yokufumbathiswa kumbe ibribe. Ubona ungani iziphathamandla zenhlanganiso le ezabunjwa azona soze zemukele?
Ekuqaliseni bazobe bengavumi, kodwa ngokuhamba kwesikhathi bazojwayela begcine nabo sebethathu. So kuzoba nzima kancane ekuqaliseni okokuthi umuntu engaqinanga othenga ukuthengisa bengawa, baphinde bengasathenga ukuthengisa. But ngokuhamba kwesikhathi ngibona ukuthi vele bazojwayela. Hhayi, ibhoda 2 weeks kuphela babe sebejwayele nabo, kuyabe sokudlulika kahle.
Manje labo abadlula lapho okungavunyelwa khona, esizwa kuthiwa kuyadluleka, abantu bayahamba bengena besiyathenga impahla kwele South Africa, umthetho lo uzababamba njani?
Uyazi labantu yibo abazobe bephezulu kwamasotsha, bephezulu kwe-Yahomafezi, bephezulu kwenhlanganiso zonke ezitholakalayo eboda. Bazoba yibo abanikazi beboda. Njengamanje bekungakwaziwa ukuthi abanikazi beboda yisazi, yi-Yahomafezi ngamapolisa. Bekungakwaziwa ukuthi iboda yikabani.
Hayi, kuzwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli ngithi lingaphathi i-corona. I-corona iyabulala, i-corona ikhona, lisigcine la likuhamba khona. Lisebenzisa ama-sanitizer, lihlale ligqoke ama-mask.
Lo-ke bekungumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Traders Association, ebesixoxa naye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Le yi-Studio 7 efakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Nomzane Kevana, isiphathamandla senhlanganiso yeMopani Foundation ephathisa abantwana bemaphandleni abangenelisi ukuzibhadalela imfundo ukuthi benelise ukuya esikolo. Usichasisela ngohlelo lokuletha abantwana edolobheni.
Salubonani bakithi, siyabonga ukukwamukela kulelo hlelo. Nomzane Kevana okhulumayo, ngise-England. Abantwana esabasemakhaya sebehlisile koBulawayo, sebesekula bona down, kodwa okay, indlela uma ngusasemude ekuthini baqala ukuhlala ngaphandle kwabazali babo, sebeqala manje bazohlala esilungwini. So izinto eziningi kubo kusaseyikufunda. Sike sabaletha, kusaseyikobumbane sabaletha ngo-2018 for 2 weeks, kodwa ngale umehluko wakhona babehleli more like ebeseboarding yangempela, ukuthi babe labantu ababaklinelayo, babe labantu ababaphekelayo, okwabo kwayekuvuka bageze badle okay bayendlula imbheda, but babe kwaku, that's how far babehamba khona. So ezinye izinto babengazenzi. Izinto esasibadingela zona
for ukuhlala endlini imbeda lakho konke okukhulu okubalulekileyo bakuthola. I think into engekho manje kuphela ebalokhuze ngamasofa, kodwa ezinye izinto zonke ezikhona. Into abangalayo impahla zokugqoka, balazo zenezi ezincane, abanye bala 1 or 2, so into zokutshintsha balazo. Ukudla yebo balakho khona okwakhathesi, kodwa sikhuluma ngabantwana abangu-12 labazali babo abayi-2. So sikhuluma ngabantu abangu-14 ekhaya elilodwa, so ukudla badla ukudla okuningi. Njengoba thina singabantu esiphila ngama-donations, so yikho khonapho esisilela khona. Abazali abatsha labana abahlala labo, so bayafundana bonke abazali labo, bafunda abantwana, abantwana bafunda abazali, so yikho esibhekane nakho kwakhathesi. Senzile konke ekufuneka sikwenze ngomthetho weZimbabwe lo mhlaba wonke ukuthi senze khona ukuthi bahambe through application form, senze ama interviews, sikhethe sabakhethayo, then sihambe through ama police check. Ubaba onguye ubaba wakhona is a teacher by profession, ujasuye kumsebenzi sezojoyina thina. Ule lokhuzeni i-agriculture, has got a degree in agriculture, so we are hoping ukuthi lakho khona kuzobancedisa lokuthi baziphilise bonke company ekhaya. Umama ungutitsha we-ECD, so lakho khona ukuthi bajwayele ukuphila labantwana, so siyacabanga ukuthi maybe that will be to our advantage. Omama lo baba bakhona ngabantu abangamalokhuzeni abalama strong Christian values, esicabanga ukuthi kuzanceda laphana lalapha.
Siyabona njalo ukuthi sebefunda ngobulembu i-internet. Kungathatha isikhathi esinganani ukuthi befunde njalo? Lokho akusho ukuthi sebesalele kakhulu emuva yini, ikakhulu lo oya ekolitshini?
Thina ngibona kwethu bonke basalele kakhulu. Weli lo oya enasti usekhulile, silethemba ukuthi yena he might catch up ngcono kulalaba abasasephansi. Kusasekude kubo bonke. Okay, besilomunye umuntu obuya ku-IT Education Zimbabwe from eHarare obeqala ukubafundisa ama-computer lessons. Bonke babonakala bakulevel efanayo ukuthi asikwazi ukuthi kuzosithatha isikhathi esingakanani ukuthi sibafundise ukuthi ba-catch up vele ngilokhu zeni ngokwazi nje ukusebenzisa i-computer. Lo oseyunivesithi mina ngilethemba ukuthi uzakufunda. Nginje mina ngafunda icomputer sengimkhulu and ngakufunda most kuyisebenzisa kakhulu senseyunivesithi and I managed to catch up. I think ngoba akayenzi ama-computer studies, wenze i-business something in marketing, so he will catch up. Laba abancane mina yibo engikhala kakhulu ngabo ngoba amasilokhuzeni like silaba ku-form 3 ofanele ukuthi next year bayabhala. Isikole sivalwe ngabo-March. So from there kuze kube khathesi abantwana abafundi and abantwana basemakhaya abalayo ilokhuzeni i-access yama-resources, so basemuva kakhulu. Okwakhathesi ngendaba yena le ukuthi kune-lockdown, asikwazi ukubalethela abantu abaningi abazobafundisa. Ubaba onguye ungubaba wabo at the moment ungutitsha yena vele by profession. Kubhodi yethu silabantu abangu-2 abangamatisha by profession, so okwakhathesi yiwe sebasebenzisa bebancedisa ukuthi babe befunda. I-Ministry of Education yasela ngama-radio, kusho ukuthi kuzoba lama-radio lessons which abaka-access at the moment, kodwa siyathemba ukuthi ngokuya kwesikhathi labo bazowa-accessa. Then okunye kube khona ukuthi bebenzisa ama-homework, bebebafundisa khombana besendlini.
Liluthola ngaphi uncedo elilusebenzisayo? Abangathanda ukuthi labo bephathise bengalithola ngaphi?
Imophane Foundation survived this far ngama-public donations. Sihlala sicela basupportwa ngabantu across the globe. So la manje sisatsho ukuthi hayi abantwana ngabenu, asibakhuliseni sonkeni. Thina i-office lethu khathesi lapho kulabantwana khona ku-1 Fraser Road eRichmond eBulawayo. Ngiphinde futhi 1 Fraser Road Richmond. Ama-contacta ethu eZimbabwe u-admin person wethu nguSiphiwe Nala, inamba yakhe yaseZimbabwe ngu-078 566-7402. Mphinde futhi 078-566-7402. Ofuna ukuthintana lami, mina nguNomsaneke ngise-England, inamba ikhodi yami ngu-44, inamba ngu-74-50-28-7082. Iphinde inamba 044-74-50-28-7082.
Siyabonga. Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Nomzaneke Van, isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation. Sixoxelaye esebhilithane.
singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Uhulumende uthi intatheli izindaba uHopewell Chinono kanye lomnumzana Jacob Ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela besebenza lamanye amazwe afana lele Melika. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.